Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichitsi hei no misoro ye na udzedu dzanhasi chitatu kubvumbi 15, 2020. Uwandu hwevanhu vabatwa necoronavirus muZimbabwe hunosvika pavanhu gumi nevasere, vafa vari vatatu, uye vanhu mazana matanhatu nemakumi matanhatu nevashanu vakaongororwa chirwere ichi zvekudzivirira chirwere ichi. Sangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rinoti danho rekuwedzera kana kusawedzera mazuva ekuti nyika irambe yakavharwa richanetsa kutora sezvo vanhu vazhinji munyika vasati vaongororwa kuti vane chirwere ichi here kana kuti kwete. Hurumende inoti yava kutora matanho matsva ekuti vanhu vakawanda vaongororwe, zvikuru munzvimbo dzakabatwa vanhu vane chirwere checovid-19. Vashandi vakawanda mumapurazi ehurumende vanonzi vari kushanda vasina zvinhu zvinovadzivirira kuchirwere checoronavirus. Studio 7 inotaura nemumwe akabatwa necovid-19 anga achirapwa, uyo anoti ava kuita zviri nani mushure mekutevedzera zvaakakurudzirwa kuita navana chiremba. Vamwe vagari vemugweru vanoti vakahadzika zvikuru uye vari kutsutsumwa nekukwidzwa kwaitwa mitero nekanzuru, zvisinei kuti kanzuru yaive yati ichakwidza mitero iyi zvishoma nezvishoma. Muchirongwa cheLive Talk Diaspora Forum na8pm tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzecoronavirus, takatarisa zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.